akafanirwa kurumbidzwa utsvene uri mutsvene akafanirwa neumambo mutsvene uri mutsvene makafanirwa kalyaneso nemandekani namana mutsvene we mutsvene Jesu makafanirwa nerumbidzo kasote mikata mutsvene tsangamire mutsvene wakarurama wakafanirwa neumambo lakunali adebasaya mutsvene 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 we mutsvene we utsvene
Fanele baba ingakho sithi ngwele